kurara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.
Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Monday, December 6th, 2021. This is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on Live Talk, we are talking about COVID-19 and the death of human rights lawyer Dewa Mavhinga.
First, a look at COVID-19. In its daily report, the Minister of Health reports that one person died of COVID-19 in Zimbabwe yesterday and 523 tested positive for coronavirus. More than 4,700 people have succumbed to COVID-19 in Zimbabwe since March last year.
The ministry also reports that almost 4 million people have received their first dose of the COVID-19 vaccine in the country and close to 3 million their second dose.
The Omicron variant of COVID-19 has been detected in Zimbabwe, where there are currently 5,468 active COVID-19 cases. Almost 140,000 people have tested positive for COVID-19 since the outbreak of the disease in Zimbabwe last March.
Meanwhile, Zimbabweans are mourning the death of human rights lawyer Dewa Mavhinga, who died at the weekend in South Africa. Relatives have confirmed his death, saying funeral arrangements are being made.
Wongo wadiwa watereri na watariri nasi mchurongwa chedu che Live Talk chamuno piwa neni Jonga Kandemiri dine mwangu Kips Juve. Chirikuta risa neje denda re COVID-19 mu Zimbabwe. Takanzi kwa urumende ichiziwisa kuti kwane inonzi fourth wave kurakiza kuti denda ilo razoka jakare rakati simbei. Chirikuta risa nyayo yepa mwechete nikuwa nikuwa kwa utachua na we Omicron mu Zimbabwe. Parijino wanu wakawanda warikungo famba ninyere yezoro rekisimusi negadziro dziri kuitika zvino zvimwe zvezvinhu zviri kutyirwa kuti zvichawedzera iyo fourth wave iyoyo. Ene zuro takanzwa bazi rezveutano richizivisa kuti kwakafa munhu mumwe chete ne COVID-19 vamwe mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu kana 523 vakawanikwa vaine COVID iyoyo. COVID yauraya vanhu vanodarika 4700 muZimbabwe kubva paya tanga. Tichoonawo zvakare panyaya yekubayiwa kwenhomba, vanhu vangade kusvika 4 million vabayiwa nhomba yekutanga kana kuti mamiriyoni mana, asi mamiriyoni matatu ndivo vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa. Hurumende yakaitarisira kuti pane vanenge vabayiwa mavhaksini maviri kana nhomba mbiri vanofanange vasvika mamiriyoni 10 kana zvikamu makumi matanhatu kubva muzana panopera gore. Asi vamwe vari kuti runenge rwendo rwakati rebei nekuti mukwidzwa kuti pange pachisvikwa wandu ihwohwo. Tichitarisa kuti kwabayiwa vanhu 3 miriyoni vabayiwa nhomba yepiri, zvinoreva kuti kusvika panopera gore panofanange pabayiwa vamwe 7 miriyoni kana mamiriyoni manomwe. Ndo zviri kunzi nevamwe mutambo wakati kurei. Asi tisarasa mbereko nekufirwa zvinogona kuitika izvo zvamunofunga kuti hazviitike. Pahurukuro yedu tiri kutaurawo zvakare nezvekushaya kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vakashaya nemusi wemugovera vakashayira muSouth Africa. Ndo imwe nyaya yatiri kuti tinge tichikurukura pane pachirongwa nemumwe wangu Gibbs Dube. Gibbs.
Kunjalo ke Jonga Kandemiri, njengokukhuluma kwakho sithi namhlanje sikhangela ke okutshiyeneyo. Wokuqala esikhangela ngakho khonapha ke kuStudio 7 umkhuhlane weCOVID-19. Siyakwazi ukuthi kulabantu sibila babulawa ngumkhuhlane lowo kwele Zimbabwe. Khona manje nxa sikhangela ke uhlangothi lwezempilakahle luyabika ukuthi kulo muntu oyedwa obulewe COVID-19 izolo. Kwesokusithi ke abayi 533 bahlolwe batholakala beligciwane leCOVID-19. Nasi sikhangela njalo sisiya phambili sijula siyabona ukuthi uhlangothi lolu luyabika njalo ukuthi ke kulabantu abayi 4710 asebabulawa yi-COVID-19 kusukela ngombimbitho nyaka enye. Kwesokusithi ke abantu abafika 139,046 abantu asebahlolwa batholakala bele COVID-19 elizweni, kwaphepha abayi 128,868. Nasi sikhangela ke okwamanje kuthiwa ke kulabantu abayi 5468 okuthiwa ngama-active cases e-COVID-19. Kwesokubuya ke nxa sikhangela sebejovwe ijekiseni yakuqala bayi 3,874,694. Asebejovwe ijekiseni yesibili by 2,884,045. So siyabona kuti bakhona abaphephayo bazosuka labanye ke kungani kubathwalise nzima ongumkhuhlane lokhu. Uhlangothi lolu luyatshela abantu ukuthi ngcono behlatshwe amajekiseni befake ama-mask bayize khonoko kuthiwa ke i-social distancing njalo bageze izandla phela lalabo balamasanitizer basebenzise. So uhulumente utsho njalo ke jonga siyabona njalo ukuthi kule omicron le engani yahluphe elizweni. So abantu bathithibela bakwazi ukuthi kumele benzeni umkhuhlane lo ngoba ukhanya ngazani ungabe uhlupha sibili okunye okumangalisayo. Sizwe njalo kuthiwa ke kulabantu abagula ke umkhuhlane lo loba ke bahlatshwa iJackson yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. So sesakhokha ke labodokotela abatshiyeneyo omunye wabo esikhokhelayo ngudokotela Solwa Ngwenya othi ke abantu kumele belimuke umkhuhlane lo ngoba umkhuhlane lo uyabulala. So ke ubecela ukuthi sisebenzise lokhu asithumezele khona sizwe ke ukuthi kambe uthini ngakhonokho ake lizwe ke khonokho ke asithumelezele khona ngomkhuhlane lo ukuthi sizwe ukuthi uthini udokotela Solwa Ngwenya. Nangu lapho
linjani ngapho Mahlabe Zulu. Kwamanje umkhakha omutsha owe omicron lo osukhona we-COVID-19 abathi i-new variant kade sakhuluma ngokuthi nxa singaziphathanga kuhle kuzafika imikhakha enje. Nanko-ke umkhakha usufikile. Liyaxwayisa-ke ukuthi lo mkhakha mubi kakhulu kumele liwunanzelele ungaqeda imiphefumulo zabantu eziningi kakhulu. Kumele abaningi abangasebenziyo lihlale phansi lilalele ukuthi kuthiwane ngomkhakha la omuthi. Abahambayo njalo emsebenzini linanzelele lezikolo ukuthi umkhakha lo walunompoli ligqoke ama-face mask wona lawo lingaze lasondelelana liphefumulelana eduze. Ngoba umkhakha le izuzakala umuntu nxa ekuphefumulele eduze kwakho. Limekhatshana lingaze lasondelelana. Uze umkhakha lo ungalibambi njalo libe lokhu ligeza izandla lokhu esikuthi hand sanitizing.
Uyakhuluma khonapha jonga ukuthi abantu basanitize bayenze khonoku ke okumele bekwenze okwafakwa ke i-World Health Organization. So he's talking about what people should do to prevent contracting COVID-19. So one of the issues he says, remember to follow all the guidelines. Sanitization is one of them. So we just call it sanitizing people's hands and all those kind of things. So it's very critical according to him. And social distancing too, he says people should do it. Let's hear more about what he said.
Liyazwa njalo ukuthi amanye amazwe asevalile ukuthi abantu bengahambi ngoba lo umkhakha ukhanya wethuse abantu abaningi emhlabeni. Yiwo umkhakha abantu kade sikhuluma ngawo ukuthi nxa singaziphathanga singagcina sifika kule ingozi. Ingozi le engabe sikiyo injengale ingozi eyabonwa ngobaba ngo-1918 abayibithi Fraser. Yikho ulibona amanje amazwe segijime avala ukuthi abantu bengafiki. Ngoba i-coronavirus le isitshintshile singomunye umkhakha onamathelayo masinyane umemetheke. Yikho babonile ukuthi kungcono bevale abantu bengahambi.
So here he's talking about the temporary stoppage of people from going from certain countries, from let's say Southern Africa to various nations. He says, these developed nations are very worried about the Omicron SARS-CoV-2. Because they think that is spreading very fast. And according to him, it's okay for the borders to be shut down in certain countries because at the end of the day, it's a question of how to prevent the spread of COVID-19. So he went ahead and said this as well.
Umkhuhlane lo Mahlabe Zulu we-COVID-19 lo, nxa singawunanzelelanga umkhuhlane ozabhidliza imiphefumulo eminingi ebantwini. Yikho liyaxwayiswa ukuthi nxa abantu besenza imikhankaso bekhuluma lilalele okukhulunywayo ngoba nxa umkhakha lo omutsha usubulala abantu baza kufa abantu ngesikhathi esifanayo bebaningi kakhulu njengoba libona amanye amazwe ethukile. Kutsho ukuthi umkhakha lo usutshintshile ngendlela ohamba ngazo suyethuse umhlaba wonke. Yikho liyacebisa ukuthi linazelele impilo zenu lingaze lahamba khonokho sikutsho ukuthi abantu besiya hlangana bebaningi. Yikho lapho okuvuka khona ingozi embi kakhulu. Siyabonga kakhulu, silifisela impilo enhle.
So, Jonga, according to Professor Solo Ngwenya, it's very, very critical for people to avoid crowds. Because he says, you know, going to crowds is a very dangerous thing because this thing is airborne. So people must avoid at all costs going to places where there are large crowds. So it's really encouraging people to avoid that.
Mm-hmm.
Over to you.
Wangu vadiwa wateri manzwa wanga wachitaura hapo ndi Professor Solo Ngwenya ndichiremba mkuru pachipatara chemupilo kubulawayo wanga wachitanangura maipiro akaita utachiwana we Omicron na iro denda racho re COVID-19 wachitaura kuti kungozvichengetedza nokuti era mitemo yakatarwa ne WHO ndochini chihombe vatsinira nyaya yekuti kana zvichikwanisika vanhu tisangoenda tichiungana munzvimbo dzinenge dzichinge dzakaungana vanhu vakawanda nekuti utachiwana uhu huri kuwanikwa munhu kufamba kunenge kuchiita mhepo patinotaura paye kana pangava pakuimba kana chii tine tumate tumwe tudiki twatisingatoona tunobuda tunenge tuchitakurwa nemhepo tuchiendawo pane miromo yemimwe pamhino maziso pemumwe ndokutopararira kunenge kuchiita utachiwana ihwohwo saka vari kukurudzira kuti kana zvichikodzera tisange tichienda munoungana unganwa kana tamanikidzika kuti tinge tichienda imomo topfeka mamasi nekugeza maoko nekutedzera mitemo yekusiya madaranganwa kana kusiya mikaha kana magepu tisagara takabatana tiite ma 6 feet apart aya kipsi.
I think we also have Rusike. Can you introduce him to the people?
Ndizvozvo kipsi, tina vaitai Rusike vanove mukuru wesangano recommunity working group on health tichinzwawo huri kuri yataita navo pamusoro penyaya yekuwanikwa kwe kana kuti yekuziviswa nehurumende kwekuti munyika maane fourth wave yedenda recovid 19 kipsi.
Varusike, takanzwa gurukota rezveutano vari mutevedzero womutungamiri wenyika vaya Constantino Chiwenga vachizivisa nyika kuti munyika mava fourth wave yecovid-19 chinove chinhu chamava magarawo muchiyambira imi sesangano kuti vanhu vakasangwarira fourth wave inopinda munyika zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichi.
Ndingati isu hedu hatisi kushamisika nekuda kwekuti nyika yasangana nedambudziko refourth wave. Hongu tiri kuona huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 especially musvondo rapfuura irori hwanga hwakwira zvakanyanyisa asi hazvina kutanga musvondo rapfuura irori. Ndingadavira kuti tane nguva veruzhinji takavarairwa zvakanyanyisa veruzhinji tisisateredzere matanho aya atairamba tichitaura ekuti vanhu ngavazvidzivirire kunyanya-nyanya nhau yekutekwa kumamaski nemazvo nhau yekugara madaranganwa nhau yekukurudzira veruzhinji kuti vaende vanobayiwa avo vari kukurudza. Saka isu hedu hatisi kushamisika kuti nyika yasangana nedambudziko guru rekurwisana nefourth wave yecovid-19.
Iyo fourth wave iyi ine musiyano wakadii nemamwe mawave akambobatawo nyika?
Ndingadai kuti tikatarisa fourth wave yatava nayo izvinezvi yatarisana nevharieti idzva riri kunzi Omicron iro ratakatarisana naro iro riri kunziwo zvekare rine ukasha hwakatepwa kaviri tichienzanisa nedelta varieti yatanga tichirwisana nayo iya. Uye dambudziko rinoitika nderekuti panouya variendi itsva tinenge tisina dzidziso kana ruzivo rwakakwana kuti richazenge richifamba sei uye rinopa njodzi yakanyanya kumira sei uye tingade kuti variendi riri kuyawo zvekare tatarisana nehorode yenyuwere nekrisimusi sezvakangoitikawo zvekare pasecond wave. Second wave yakauya gore rapera nguva iyoyi yatiino yakangofanana inoyi apo tanga tatarisanawo zvekare neholiday yekrismasi nenyuere apo tinoziva kuti veruzhinji tichazenge tichifara tichipembera horode dzimwe nguva tichifarisisa tichitadza kana kucherechedza matanho aya anenge akataurwa aya maringe nekudzivirira kana kurwisana nedenda recovid-19.
Mushure mekunge hurumende yazivisa nezvefourth wave pane shanduko yamungatarisira here kubva mune veruzhinji maitiro avanga vachiita mungaona here vachiita kutirimuka kuti regai tidzokere munzira dzekuzvichengetedza kwaane fourth wave.
Chekutanga chatinenge tichinyanyotarisira ndechekuti veruzhinji vauye neuwandu hwavo kunyanyanyanya munhau yekubayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 sezvo zvakaonekwa kuti vaya vanenge vakabayiwa vanenge vaine dziviriro iri nani tichitarisa kune vaya vanenge vasina kubayiwa. Chouyawo zvekare rufu chaihwo runotyisa uye hurwere chaihwo hunotyisawo zvekare saka tinenge tichitarisirawo kuti veruzhinji vachazenge vachiita mararamiro anoenderana nechenjedzo yavanenge vachipiwa uye nekutyowo zvekare kuti ndinokwanisa kurasikirwa neupenyu kana kuti ndinokwanisa kubatwa nedenda iri ndogosvika pakuzorwara kana kurwarirwa nemwana kana kurwarirwa nemhuri saka izvozvo zvimwe zvezvinhu zvatinenge tichitarisira kuti zvinogona kuisawo pfungwa dzekutya mune vanhu kuti nekuda kwokuti vazhinji hatina zivo rakakwana nenyaya yevariendi irori rinotaurwa reomicron rinoi saka izvozvo zvinokwanisa kuisawo kutya mune ruzhinji zvigobatsirawo zvekare kuti vave vanotevedzera matanho ese ari kutaurwa ekuzvidzivirira iwavo.
Yes, Tonga, there you are.
Yes, Gibbs, that was Mr. Itai Rusike, director of Community Working Group on Health. He was talking about the fourth wave. He says, as an organization, they were not surprised to hear that there is fourth wave in the country because there was too much complacence amongst the Zimbabweans in the country. And he's encouraging people to go and get vaccinated, especially those who are yet to get their doses. He says that way it will help to protect others from contracting this virus. And just like what Professor Ngwenya said, he's urging Zimbabweans not to go into crowded areas and also to adhere to WHO regulations.
Yeah, loge ngudokotela Rusike, udokotela Rusike ukhangela ngakhona ukuthi okhangela ubhekane labantu abathiyeneyo singathi ke ngumqondisi we-community working group on health ukhangela ke ngezempilakahle. So ke uthi abantu njengakhona kokwethulwe ngusolayo Ngwenya usiphisa mfundo uthi akumelanga ukuthi bagudlane labanye kakhulu ngoba kuyahlupha lokhu imikhuhlane lo uyanamathela nxa abantu behlangana bebaningi. So uthi hayi ningakwenzi konke lokhu uthi njalo kumangalisa ukuthi sokumemetheka i-fourth wave kweZimbabwe ngoba kukhanya ngazani-ke abantu kade sebelahlela katshana izayeka lokhu amamasi lawa bengasanaki kangako. So we're lucky that we have Ezra Jesus Banda as well in Bulawayo. He has been talking to different people about what is going on with their lives during this kind of pandemic. So, and with the fear of the Omicron SARS-CoV-2, so people are very worried, Chunga, that some have lost businesses and so forth. So he went to a certain family and asked them about what they are facing. Here's what they say.
Linda, mami, come on. Yebo mpo. Eh. Uhlezi lapha uhlezi wena abantu abakho lapha?
Yeah, ngabantu abami.
Lo ngubani?
Lo ngubhera shuni.
Lo ke.
Lo ngusintiyambe.
Okay.
Labazulu.
Siyezwa ngalo mkhuhlane omuthi othi usukhona. Abantu bevale bathi abasasebenzi. Wena uthini ngawo?
Mina ngibesizishuwa ngilosisi. Asikwazi ukuthi sizathini. Lokhu labantwana ngantayo basikhona le mazweni e-South Africa
icandi babuye
besikhangelele ezimnandi ngekhisimusi so sesibonga ukukhuleka ukuthi uNkulunkulu ungenela abantu kube lo tshintsho abantwana bebuye siyakufa ngendlala.
So wona ubona njani okwala ukuthi abantu bavalelwe ubona nganasiyo into ey'ndleleni
ngingathini njengobana abazinga umkhuhlane bethi bavala lami nyabe ngingalapho
engao so wambona umuntu obulawa yikhona
ngizwa bethi mina hhayi bengingakambona
kodwa siwahlatshwa yini wena
ye hhayi mina sengahlaba zombili
uribheka wahlatshwa
ye
ye
ye ngahlaba
uyezwa yini umkhuhlane lowo wena uthini ngawo
hayi ngiyawuzwa sibili kodwa angaze ngiwubonisisele ngobulawa yikhorona yakhona ukuthi kuhamba njani angilalwazi kangako ngawo.
Kanti manje-ke ikhisimuzo yidlala thina abasegole bengasabuya ekhaya
hayi vele sizobuhlungu kakhulu ngoba vele besesilola imphimbo
em njengalo dla kakhulu lo bese usolelile la umphimbo
hayi basisilolile seintiokuthi sibe laba
lobafoni
ngoba i-Christmas ifemili kuyobe kumele kube nefemili
ugcineni uphuma wona elizweni la
hayi mna ingesikhathi esihle singaphuma
wawusiye ngapha egoli
hayi sebesiya kubomozambiki
usiyawona akunjeli ibhizinisi oyibuyele okunganani khona
injani
so uyibulele enginganani i-lockdown lebhizinisi
ibhizinisi oba abantu babesesaba ukuphuma phandle njalo babesesaba nokuthenga izinto esabe siyithengisa ekawuntini ye-covid
lawo futhi okuhambe emozambiki
hayi
wona ungala Ngai phuma umntwana eqonde eMozambique khona la uCharo Valoma.
Alo nganyeke la bengikhukho kunye ngithi inkosi sikelela khona ngale ngokwazini.
La yomabhela vele eMozambique la.
Yeah, la yomabhela.
So kulempahla la.
Lapha kulempahla.
Hey.
Kulempahla.
Impahla lezi ukuthi azivela ngapi? Lithenga phe eMozambique ngapha khona.
I am a second hand.
Manje phila ngani wena mama la?
Ngakho khona ukuthengisa amabhele wona. So ha kulezi suku ibusiness iphansi hayi njalo ingenile.
Okay. Njalo ingenile. So wena wena ngakhala lithi uhulumende lapha akhiphe lokuzimuma lezi ezivalelayo.
Singake simhambele phambili.
Selibukela la.
Sesibukela nje sponge hayi sizabona ukuthi kuyaphetha kunjalo. Kodwa hayi siphele nzima. Hayi umkhuhlane lo. Hayi usiniso kunyokunye sesijayele siluphe.
So lapha kumile so mabhele la hlala kuphela.
Ayahlala nje phela ungazi ukuphuma libeke lapha liyathona lichali la ngitsho lo yedwa umuntu obuya eTikendoko. Abantu abalamali asazi kumbe ivalwe ngumkhuhlane kumbe yiwama lockdown.
Abantu abasebenzi kuhle.
Abantu abasebenzi kuhle. So imali kayikho.
Wena ke riphe kwenzana empilo?
Hayi thanks awona mabhele.
Elimthumayo lo.
There you are, Junga. So that's a family which is surviving on selling second-hand clothes. And they're saying business is very, very low. Because one of the fears that they are expressing is, you know, people are even afraid of buying these clothes.
The old, the used clothes.
That's right. They're saying maybe they are contaminated. So they are losing money because of that. And secondly, people, according to them, don't have money to buy clothes. Even second-hand clothes. So they are saying the situation is really, really bad. And at the same time, they were expecting some relatives to come from South Africa, you know, brothers, you know, sons and daughters. But this time around, it seems it won't happen because the government has put some regulations in which when you are coming into the country, you need to be checked of COVID-19 and all these kind of things.
And the possibility of being quarantined.
That's right. So they are saying, they are going to have a very tough time this time around during the festive season. So these are some of the things that people are actually facing. And we're happy that Ezra Chisa Spanda is actually bringing out, you know, some of these concerns that people are facing.
Ndizvo zvo tanzwa kune mhuri iri kulawayo vari kurarama nekutenga mabhero embatya dzakashandiswa dziya dzinonzi nevamwe used clothes. Wachenda kana watu kumikambo ya kasi ya nasi na kuMozambique tanzo wa shitara watu wano zoana kufa kuMozambique asi wano zitorera kwa mutare wazuwea wachitenge samunyika jino warukute hakuna kana munu mweche taruku ya kuno tenga jino shinenge shirukuti netei nekuti wana wana mari uye wame wanenge wane kakushika kwa kungo funga otisezo ziri mbashika za kambo shandu sukane wame zinu kuna kungezine utachwa na we COVID-19 uye warukutatisilo kuti muri zaadzi chifana kwa South Africa ama nesha mari vange vari pamwe chete munguva ino yezero reKrisimus vanogona kukundikana kuuya munyika nenyaya yemitemo yakadzikwa yekuti vanhu vanenge vachipinda munyika vange vachivhenekwa COVID-19 PCR testing kana kuendeswa kuquarantine vachinogara voga zvokuti mazuva 14 anopera zero reKrisimus rinopera musati masangana nehama neshamwari. Gibbs.
Yes, and at the same time, I think we are discussing another very important issue here concerning the death of human rights lawyer Joe Mavinga, who died at the weekend. He passed away in South Africa. So there are some details that we need from the family members. But according to his brother, he actually died in South Africa, and they are making arrangements for his burial in Harare. So now we are joined by Professor Rikim Konza, who is in South Africa. Welcome to the program, sir.
Thank you very much, Mr. Nkomo. Good evening to your viewers.
Today is Mr. Gibbs Dube.
I'm happy. I look like Dube.
This is Gibbs Dube.
Oh, sorry, Gibbs.
No problem.
Sorry, Gibbs. Wonderful.
Yes, Joga, quiet.
Yes, Professor Mukonza, you are one of Mr. Jehama Vinga's friends, and we understand that you are running around in South Africa trying to make things work out there, working together, assisting the family here and there. May you update us on the status of the funeral?
Go ahead, Jehama.
Thank you very much, Mr. Remiri, for this opportunity to come before your listeners to share some information. Indeed, I am one of the many friends that probably before I even go there, allow me to pass my condolences on the passing away of Mr. Jehama Vinga. I want to pass my condolences to first of all to his family, his mother, his siblings, his wife, and his children. Also to his friends and to many other people that Dewa was interacting with, both at a professional and at a social level. It's really a sad loss, one that some of us are really finding hard to accept. Indeed, I'm one of the many friends that Dewa had, and his death, as I've already alluded, came at a time when none of us expected it. But we've got to accept it and move on. But it's something that is quite difficult. There are arrangements, as has been calculated by the team that is organizing amongst us as the WAS friends. We have chosen those that are really working very closely with the family to work out, the plans to repatriate the body of our dear departed friend. There are quite a number of, things that have been, organized. Maybe the first thing is there are certain details that I'm not at liberty to share because the family is still to make decisions. For example, details about what really was the cause of the death. There is still a process that should establish that, and we are waiting for due process to unfold. But as that is happening, as the family is making a decision for that particular aspect, we have worked with the family to make arrangements to commemorate this great life of Mr. Mavinga, such that today, Monday the 6th of December, from 7 to 9 p.m. South African time, we are going to have a memorial service where people are going to be allowed to, share. Those that would have been selected are going to be allowed to speak. And the program also tells us that tomorrow we're going to have a similar program, same as Wednesday. So the other aspects are going to be unveiled as time goes on.
Yes, hold on there. Let's bring in Dr. Mento Nyashano. I'm told he wants to leave because he's attending. He wants to attend an event. Welcome to the program, Dr. Nyashano.
Thank you. Thank you very much for having me. Thank you, Gibbs.
I know that you know so much about Jehama Vinga. So what can you say about him as a person and as a professional?
I must say, I'm really shocked. I learned of it very, very late. And what I would say, Sekuru Dewa Moyondizo Mavinga was a brilliant lawyer, a human rights defender, a person who was selfless, very, very approachable, and a person who had the people at heart, a person who has actually spent most of his time fighting for the rights of the people, not only in Zimbabwe, but across the globe. So I say it is a great loss, not only to the Dewa family, but it is a loss to the international community, to the people of Zimbabwe, and to the academic world as well. So this is definitely something that has struck the community. In the eyes of Ubuntu, it's a loss of what the village has always worked to help them in future. This is really, really a deep loss.
Yeah, if you may just hold on there, let's hear from Joseph Chuma of ZANU-PF.
Mavinga, indoda esihlangane ku platform inale Studio 7 weminyaka ethize siphuma enhlelweni ezishiyeshiyeneyo lapho besibamba udaba lweZimbabwe, udaba lwabahuquluzi benotho ibindoda elombono otshiyeneyo sibili, kodwa into engiyikhwabithe ngayo ukubana ebele nhlonipho, besihloniphana noma singaboni into ngokufanayo, besingakaze sithethisane kumbe silwe, besifaka imbono yethu ngendlela elokuhlonipha phakathi, indlela eyenza ukubana noma sihlangana buso ngobuso besingeke sadumelana, sezisithi mhlawumbe sikhubazene ngabo ke somele silwe. Ibiyindoda evumayo ukubana hhayi umbono wakho ngiyawuzwa, nxa ngiwubeke kuhle layavume. Silahlekelwe-ke kakhulu indoda enjalo. Okuningi siyakwazi ubana uNkulunkulu uyakhulumana into yonke ngesikhathi sayo. Ngiyabona esake isikhathi sesitshayile, umngcelo wakhe sewufikile. Kwakathe siwuphelese singakutsho ukubana sithi silusizi kumuli yakomavinga, sikhala labo ndawone. Ngiyabona le Studio 7 emuli ye-Studio 7 yonke sikhala labo ubana sithi kona namhlanje sithi hamba ngokuthula Dewamavinga, lusebenzile uqedile wakho umsebenzi, siza kulandela lathi. Ngiyabona.
So that is Joseph Chuma, and I still remember the time when we would bring here in this show, you know, Joseph Chuma and Dewamavinga and others. And he says, I used to respect his opinion. And I'm sure that even if we met at a beer drink somewhere, we're not going to exchange blows. Because Dewa's views were straightforward. He was a man that knew what he wanted. He was a man that knew his job inside out. So if these are words from an opponent, what do you think, Dr. Nyashan?
This is very, very great, and it actually shows maturity in the political discourse of Zimbabwe, not only Zimbabwe, about the people of Zimbabwe, and how we also exchange our views. And I think this should actually be a lesson to those who actually bring violence in politics and say, what when we are exchanging ideas, we are trying to better our community. My perspective should not be seen as an enemy, but people should exploit the advantages that exists in my perspective. And on the other side, I should also listen to what the other side is giving. And a fusion of all these two ideas can bring us forward. And this is actually maturity that we have always looked for in our country. And I hope that a lot of people will only not talk about the good of somebody when they have been taken. But we need also to appreciate ourselves during the lifetime and exercise those things that we are saying now, that we respect what one of us is saying. And I think this is very great.
Chonga.
Ongu tinoti tine urombo se Studio 7 kumwiri yekwaMavhinga, shamwari dzavo, sangano ravo Human Rights Watch nevose vavaishanda navo. Tinoti tiri kuchema nemi pamwe chete nekurasikirwa navaMavhinga. Tinotendawo zvakare Dr. Matthew Nyashanu kuve pano pachirongwa muchikurukurawo nemabasa aiitwa navaMavhinga mukushanda neveruzhinji. Tanzwa mumwe wevanhu vapupura vataura vaJoseph Chuma veZANU PF vataura yekuti aiwa vaMavhinga vanga vari munhu wekuti kana dai musina muono mumwe chete muchiona zvakasiyana, vanokutsanangurira maonero avo nenzira yakanaka ine ruremekedzo. Zvimwe chetewo naye vaChuma vakati aiwa munhu andairemekedza zvikuru nekuti anga achimira nemaonero ake asi achiremekedzawo maonero evamwe. Ndo nyaya iripo. Tinotendawo zvakare Profesa Ricky Mukonza kuve pano pachirongwa, muri mumwe vakashanda navaMavhinga mumabasa akasiyana siyana uye muri shamwari yavaMavhinga. Tinotenda zvikuru kuve pano kwamaita. Ndomboenda kuna Profesa Mukonza vanyashano vachimbotura mafemu. Tinoziva kuti upenyu hwavaMavhinga hwanga huri upenyu hwekushandira veruzhinji, kwete Zimbabwe chete asi vana vemuAfrica, zvikuru kuchamhembe kweAfrica. Tine mumwe mutauri anga achitaurawo kuti vanga vachizvipira kurwira kana kodzero chaidzo, kutyorawo kodzero dzevanhu kuti zvishande zvichiitika munyika yakaita seEswatini. Munotii nemabasa iwayo?
NavaMavhinga mabasa makuru anoda kuremekedzwa. Ndachitaurawo nemumwe masikati anhasi ndichiti generation imwe neimwe ine magamba ayo. Tine magamba akada rusununguko rweZimbabwe vakaita basa rakanaka, asiwo taane magamba akaita saivo vaMavhinga ari kuita zvinhu zvinobata upenyu hwevanhu, kunyanyanyanya avo vari kuzasi zasi vanogona kunge vasina vakawanda vanovatarisira. Izvi zvataurwa nemutauri ataura kuti vaMavhinga vaimirira vanhu, ndinopupura pachokwadi kuti ndo zvavaiita zvechokwadi. Handisi ndoga pakupupura ikoko. Mukaenda kumasaisai, pangava paFacebook, kungava kuTwitter, munoona huchapupu zvandiri kutaura izvi. VaMavhinga vakanga vachiti vakanzwa kuti pane zvisiri kufamba zvakanaka pakutyorwa kwekodzi dzevanhu, kungava kuSwaziland, kungava kuBotswana, mungava muno muSouth Africa chaimo, vaisamira vaitotsvaga, vainzwawo fona kuti Ricky Shamwari une nhamba here dzemunhu angandikonekte kuningirikini kubato rakati rakati rekuSwaziland, tione kuti tingabatsira vanhu ava sei. Chandinoda kuti nditaurewo semunhu ane makore makumi maviri ndazivana navaMavhinga ndechekuti uyu mweya uyu hauna kutanga nhasi. VaMavhinga vakanga vari mutungamiri wevadzidzi paUniversity of Zimbabwe, vanga vari president weSRC yenguva ya 1999 to 2000. Ipapo pavanga vari president, mweya iwoyo waingouona mweya wekumiririra avo vari kuzasi zasi, vadzidzi vakanga vasina vanenge vaine kodzero dzavo dzachikorwa, vasina anogona kumira navo. VaMavhinga ndoo pavaiwanikwa ipapo pamwe chete nevamwe vavo vakanga vari mesaras. Saka mabasa anoda kuremekedzwa vakandemira. Mabasa ekuti hatifani kungoatora semabasa nhando, mabasa anoda kuremekedzwa zvikuru. Regai ndimirire ipapa ndipewo vamwe mukati.
Aiwa, ndinotenda zvikuru Profesa Mukonza. Regai tinzwe kana Dr. Nyashanu vachiri pedyo kana kuti paine vamwe vari kupinda muchirongwa. Dr. Nyashanu, ndofunga manzwa zvataurwa naProfesa Mukonza. Imi manga muri mumwe wevanhu vanga vachimbogara navaMavhinga kuBritain kwamuri ikoko, muchionawo mashandiro avanga vachiita kuburikidza nekusangana mumaplatform akasiyana siyana. Zvii zvamunganyatsotaura kuti vaMavhinga vaiita uye zvavachazikanwa nazvo muupenyu hwavo?
Ndinofunga kuti vaMavhinga vachazikanwa nekumiririra kodzero dzevanhu. vasingatarise munhu kuti anobva kupi sekutaura kwaitwa naProfesa Rukonza. Vamavhinga kana zvinhu zvikashata kuSwaziland, kuSouth Africa, kuBotswana, kana imomuno muUnited Kingdom, vaiwana kuti vaitsvaga kuti vangaisa voice papi rekuti ringe richiratidza kuti kutsutsumwa kwevanhu uku kunenge kuri kunoda kuti kutariswe nezvazvo. Vamavhinga vanga vasingori munhu wekuti unoti vakangomirira izvi bazi. Anga ari munhu wekuti pakutaura naye chaiko chaiko, munhu akanga akasununguka, aiziva kutaurawo nevamwe, aiziva kukudzawo vamwe, aizivawo kuti anobatsira sei vamwe. Ndinofunga kuti tichitarisa mabasa avamavhinga atarasikirwa zvikuru nemunhu anorwira kodzero dzevanhu. Ende ndinoti tine urombo kumurie kwamavhinga nezvaitika. Vamavhinga vachange vachisuwiwa nevanhu vakawanda zvikuru. Ndingapedza zuva rese ndichitaura nezvemuchinda uyu. Muchinda akanga akashinga kutaura zviri pachena zvekuti anga asingatye munhu kana kuti akamira sei. Akanga achitaura zvinoenderana nezvaari kuona, uyezve achitaura zvinoenderana nezvekuti munhu akadzvinyirirwa asunungurwe.
Thank you very much. We also have some messages from different people who worked with Mavhinga. One of them is Nabuto Mapena. He is the chairperson of the Zimbabwe community in South Africa. Here is his message.
Ukudlula emhlabeni kukade waMavhinga usichiye sikhathazekile emoyeni, besingacabangeli ukuthi yinto engenzakala ngalesi sikhathi esiphakathi kwaso. Lapho izalwane zaseZimbabwe zincitshwa khona incwadi zokuhlala eSouth Africa, lapho abatshayeli bamaloli behlaselwa yindoda le besisebenza layo kakhulu odabeni lwezalwane zaseZimbabwe ezihlala lapho eSouth Africa. Yikho ke ukudlula kwakhe emhlabeni kusishiye sikhathazekile enhlizweni. Sithi umoya wakhe awulale ngokuthula, sidlulisa amagama enduduzo emulini yakhe kubangani bakhe lalabo bonke kade sisebenza nabo.
So according to Nabuto Mapena, they used to work with Mavhinga in terms of immigration issues, and he's saying that he was a diligent guy. He used to work so much for the betterment of society. We also have another person who sent us an audio, and that is Evilela Ngobe. He is a human rights defender. He is in Bulawayo. So let's try to look for his message. Here it is.
Ukudlula kukade waMavhinga emhlabeni kuyinto embi kakhulu ezwisa ubuhlungu. Ngumuntu mina personally engisebenzelayo, esisebenze sonke silwela amalungelo abantu isikhathi eside kakhulu. Ungumuntu okade ephefumula amalungelo, ehamba amalungelo, ebona amalungelo, elwela amalungelo kuso sonke isikhathi. Kazange walukhohlwa uhambo lwakhe emhlabeni ukuthi uzamela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi. Umuntu okade engalwazi ubandlululo nxa kusiza emalungelweni abantu, amalungelo abomama, bobaba, konke kuye bekufana. Silahlekelwe kakhulu ngokudlula kwakhe emhlabeni. Silahlekelwe isizwe, silahlekelwe i-Africa, silahlekelwe i-Human Rights Watch, balahlekelwe bonke abantu emhlabeni.
So according to Evilela Ngobe, Jewa's death is a loss not only to Zimbabweans, not only to the Zimbabwe lawyers for human rights, not only to all Zimbabweans, but to the whole world. Mm-hmm. So he's saying he was a great man, he was a man of a great vision, and at the end of the day, he never ever discriminated against people. So he didn't mind whether you're coming from Macheteni, you're coming from Dotito, you're coming from Motare or Karipa, you can mention everywhere. So he says they would approach things according to the way he sees them, as a lawyer, and that was it. He would even attempt to speak in Ndebele. I still remember one day when we
were I remember that, yes.
That day. So he actually changed and started speaking in Ndebele. And I was surprised that he understood the language and he could speak. And he had a deep accent, a Zulu accent. So we used to laugh about it. And, you know, every time from then onwards, I used to speak to him in Ndebele and not Shona, you know. He would say, no, I want to learn more.
And yeah, that's...
That's right. And that's how some of us learn some of these languages. The moment you speak that language, that's how you catch up with the owners of the language. So we still have Dr. Matthew Nyashan.
That's okay, Gibbs. You know, I was also talking to Mr. Dennis Juru of the International Cross-Border Traders Association. He was supposed to also have joined us here on the show. I think he was having problems with his network. But he was telling me that there's a deep gap created by the passing on of Mr. Mavinga. Mm-hmm. He has left a very big vacuum, not only for Zimbabweans, but for Southern Africa, if not the world, because there were many people who were also learning from what he was doing in Southern Africa, and they were also doing that in their regions. So it's not only a loss for Zimbabweans or for Southern Africa, but for many regions of the world.
Yes, and we understand there is a Moyo Solidarity Fund. Maybe Professor Mkonza knows something about this Moyo Solidarity Fund. Know anything about it?
Yes, indeed, there is a Solidarity Fund that we have initiated, and I actually have details of people that where the funds are directed at. For example, in Zimbabwe, we have Mr. Itai Zimunya, who I'm not too sure if I can give the phone numbers right away.
Go ahead.
We have Mr. Itai. Mr. Itai Zimunya, who can be contacted on +26377-228-8605. Then in South Africa, we have Mr. Otosaki. Mr. Otosaki, we gave his account number. I think I'll make all this information available to Mr. Kandemiri so that he can share with the public. Then in United States of America, we have Mr. Freeman Chari, and the details of how people can move the cash to him given. In Australia, we have Mr. Henry Jaji, and also the details are there. In UK, we have Mr. Brighton Mutibuka. The details of his details are also there, and people are free to make contributions to this fund. Primarily, the funds are going to be used to cater for the costs associated with the funeral. If there is anybody will remain after that, then I think decisions will be made as to how it will be used by the family. Mm-hmm. I think those are the details that I have.
And I'm told the ultimate goal is to have some remembrance kind of thing for Tewa in terms of the human rights issues.
Correct. That's the ultimate goal. But for now, we have this immediate challenge that we need to ensure that we give him a befitting send-off. So that's why I mentioned that. But yes, you are correct. Beyond what we are facing now, we would want to do something a long-lasting, poster that to demonstrate that Dewa was the hero that he was.
Ndokumbira kuti Professor Mkonza mungodzokororawo mashoko iwayo nerurimi rwamai kuti pane homwe yamuri kutaura iyoyo nenzvimbo dzekuti vanhu vari kwakati vanogona kunge vachiisa mari dzavo vachipa kuna ani nekuna ani.
Maita enyu akandemire hongu tine homwe yata kuda nayo seshmari za mshaka vude wa mavinga uye tishanda pamwe chete nemhuri yekwa mavinga tenderana kuti tiite home iyoyi tikati isusu vanhu shamwari dzadhewa dziri kwakasiyana siyana dzimwe dziri muZimbabwe dzimwe dziri muno South Africa dzimwe dziri kwakasiyana siyana saka nokudaro vari muZimbabwe vanogona kubatana nevanonzi vaitaizimunya vanobatwa panhamba dzinoti +263 77 22 88 605 ndo panobatika vaZimunya vari kutibatira homwe yedu vari kuZimbabwe. Muno muSouth Africa tiri kubatsirwa navaAutosaki. VaAutosaki vatipa mabanking details avo kuStandard Bank, namba dzeaccount yekuStandard Bank yatapiwa navaSaki inoti 100 95 033 112. Ndofanotaura ndichikasira saka ndichapa vashamarari vedu information iyoyo. But ku United States of America tinava Freeman Chari vatipawo details avo ekuti mari inofambiswa sei kuti isvike kwavari vagozounza kuhomwe yandataura. Ku Australia tinava Henry Judge vajaji vanobatika panhamba dzinoti +61 452 020 975 ndo panobatika vajaji kuAustralia. Vese vari kuAustralia munobata vajaji. KuUnited Kingdom tiri kubatirwa homwe yedu navaBrighton Mutebuka vashanda navamavinga magweta ese vanobatika panhamba dzinoti +44 78 52 344 915 saka ndo vanhu vari kutibatsira kuti tiunganidze mari yekuti chekutanga chatoda kugona kuita kupa vamavhinga tivaendese kunzvimbo yavo yavachanoradzikwa neruremekedzo runoratidza ugamba ravanga vari. Asi pamberi apo tanga tichida kuti tigozoitawo chimwe chunhu chinoratidza kuti vamavhinga vanga vari gamba kudzivirirwa kwezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu mudunhu rese reSouthern Africa. Saka ndo urongwa huripo asi pari zvino takanangana nekuti igone kuradzika hama yedu neruremekedzo. Ndokunga ndapa madetails ane chekuita nehomwe yandataura. Ndinotenda.
Ava tinotenda zvikuru Professor Mkonza.
Ye, siyamuzwa ke uProfessor Rick Mkonza lapa kukhuluma ngakona kukeso kubunjwa isikhwama okuthiwa ke iMoyo Solidarity Fund esokuthi ke kubuthaniswa imali kwezela ukuthi uMavinga ayibekwa ngemfanelo. Kuthi uMavinga ngoba yindoda ekade iqakathe kokumangalisayo njalo kade ihlonipha konke okwenziwa ngoZulu, so ngakho-ke kumele ukuthi-ke ayibekwa lapho abekwa khona ngemfanelo njalo kukhanya ukuthi kuya ngaphi konke lokhu kuba nguye. So-ke I think we are almost coming to the end of the show Jonga. So let's bring in Robert Ndlovu, who is actually in telecommunications. He's an expert. This guy used to work for Google and is in Zimbabwe right now. So he wants to tell us a bit about something that is a little bit different from what we're discussing here. So he's been going around in schools installing, you know, some computer networks and so forth. And he says this is the best way maybe of beating Omicron among communities, especially when children have access to telecoms. Welcome to the program, Mr. Ndlovu. So I think he's a bit stuck there. I think we've got some bit of network issues. So, go ahead, Jonga.
Mm-hmm. Gipsy Tanz, kwa kuna Professor Mukonza, we heard from Professor Mukonza, who was explaining matana ora kuita seshamari ekunge vachibatsira mukuona kuti shamari yavo vadyo amavhinga vawana ruremekedzo rwakakwana rwekuti vange vachitakurwa kuenda kunoradzikwa kumusha nezvimwe zvose zviri kutarisirwa. Chinhu chikuru chatinoita Gibbs kuti muupenyu hwedu tinofanira kunge tichirarama tichisiya mark yekuti vanhu vanoti aiwa izvi ndo zvaitwa naningi, kana wakanzi nhasi hauchisipo vanhu vanosara vachikuchema nekukuremekedza sezviri kuitwa kuna vamavhinga.
So what should people remember Tewa for, Professor Mukonza?
Thank you very much. You know, I was reflecting on this very issue earlier on, to say when I look at a person of Tewa's stature. Now, the first thing that I realized, Mkoma Gibbs and Mkoma Jonga, is that, you know, when you are working like Tewa was doing, I don't think he really understood the impact that he made in people's lives. I also, as a friend, did not really imagine that Tewa had made such an impact. It is only now when people are sharing their experiences, are expressing their loss, that I say to myself, this man really worked. But what would we remember him for? Number one, we would remember Tewa as a courageous man. He had the courage to confront systems that were working against people, particularly against poor people. He had the courage to challenge systems that were oppressive to, you know, people. Number two, Tewa would be remembered as a person who was forthright in his views. You would not guess what Tewa meant or what position Tewa stood for. He was somebody who was quite open about where he stood, and he did not care that much about the consequences that could befall him for standing in certain positions. Mm-hmm. So that aspect was something that the other thing that we would remember Tewa for, something that has already been alluded to in this program, and also I saw it in the post of the Director of Communication for ZANU-PF, Mr. Tafadzwa Mgwadi. He said, look, I would differ with Tewa on many aspects, but I can't take away one. That is, he was a man who respected others despite differences in opinions. And this state is not something that, you know, started now or something that just came up. He started it even when he was still a student leader. I, for one, was at some point, you know, on the other side, supporting a rival candidate to Tewa Mavhinga. But we would find time to talk despite being in different camps. So there were aspects. The other important thing that also I think I would end with, because there are many things that one could say about Tewa. An important thing, Tewa made the impact to people's lives despite him not holding any political position. And I know there are people in Zimbabwe and elsewhere who are waiting to be MPs, who are waiting to be presidents in order for them to make a difference in people's lives. But I'm saying, look, we have an example in Tewa Mavhinga of somebody who did not hold any political position, but was able to make a difference in many ways that we are hearing from those that testify. So we are learning a lot. Make a difference wherever you are. Thank you.
Thank you very much. I think on that note, we end our program today. We thank our guests this evening, Professor Ricky Mukonza, Dr. Matthew Nyashano, and Joseph Chuma, Mr. Joseph Chuma, who is in the Central Committee of ZANU-PF, Mr. Ngabuto Mapena of Zimbabwe Community in South Africa, and Mr. Evidlela Ngube, who is a political and social commentator. Signing off from Washington, this is Gibbs Dube saying good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri, Kosanga Namzirongwa, the Studio 7, Notevera.
Good night.